Izi zabuda mushure mu musangano waitwa n'umukuru w'abatongi Chief Justice Luke Malaba Magweta wa Munzora Magweta Zimbabwe Electoral Commission pamwe ne Magweta ange ashimirira mutungamiri wenyika pamwe ne gurukotare zvemutemo Gweta rava Munzora va Trust Manda vati vabvumirana vese kuti vachafamba sei panyaya iyi nekuti inyaya yakakosha zvikuru
bairo nema rules ecourt pane nyaya dzinozi unofanira kufaila pazuva rakati kana kuti madays akati but Chief Justice tizote mazuwa iwayo kuti awo kana achipuwa 10 days wangu puwa mezi mazuwa mashuwa manene ekufaila kwa zina hili agent saka zvinoitwa pampanyaya dziri agent matters zvinozvipawo agent
vamanda vanoti hapana chikunyanya kunetsa panyaya iyi asi dare range richida kuti vanhu vawane nguva yekuunza magwaro kwariri sezvo iri nyaya yakakosha
saka hatisi kuti sarudzo dzisaitwa pamainstructions dzakapiwa vari kuti sarudzo ngadziitwe but kwete kungoita zviya zvokuti dzaitwa chete kamusiya ndaita ngadziitwe zvinobvudisa munhu wese kana paine anoruza oruza asingachemi kuti dzabiridzirwa kana paine anohwina ahwine futi asina kubiridzira ndozviripo saka sarudzo dzinofanira kuendera mberi asi dzinofanira kuendera mberi pamusoro pe delimitation report inobvuma kuti iri valid nemutemo wenyika
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna amai Olivia Zedi vekumahofisi egweta guru rehurumende avo vari kumirira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa negurukota rezvemutemo vaziyambi panyaya iyi kana vatawanda kane ngoni vari kumirira zek vamonzora vaudza vatsigiri vavo panzi pedare kuti havasi kuzomirira kuti nyaya iyi inzikwe kumatare vachiti vari kuenderera mberi negadziro yesarudzo
tisaramba tichiita maprograms edu saka tichigadzirira maelections hazvina musoro kuti tiende kuelection tiine delimitation report rine chitsotsi mukati isu toda kuti chitsotsi ichocho chigadziriswe first toenda kusarudzo delimitation report iripo ndeyekuba isu seMDC tazviramba
nyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love Mumadhuku avo vanove mutungamiri wenational constitutional assembly vaudza studio 7 kuti kana vamunzoro vakabudirira panyaya yavakwidza kudare sarudzo dzinogona kunonoka kuitwa sezvo
kubudirira kwavamunzoro akutaura kuti ripoti yedelimitation iya iripo iri kushandiswa izvezvizvi yakaitwa ndevana vachigumba manje manje nevezimbabwe electoral commission inenge isikuchashanda saka kana isiri kushanda dare rinenge rava kutaura kuti pamwe pagadzirwe kuti election inonono inenge yakunzi inonono kana kuti vanzi vangada kushandisa maboundary anga aripo isati yauya ripoti zvinenge zvaakutaura kutizve ipapo apa zvinotombononoka nekuti kudzoka futi kumaboundary anga angoripo hazvisi nyore nekuti anga atozwi nehasisi
asi vamadhuku vati kana vamonzora vakakundikana panyaya yavo zvinoreva kuti sarudzo dzinenge dzaakuenderera mberi semarongerwo adziri kuitwa pari zvino
hapana chinochinjaka kana vasina kubudirira tinenge takangomirira kuti sarudzo iitwe muna August zviva zviri kunzi nevanhu election iriko pakati pa26 July kusvika 26 August hazvisizvo election inenge ichizoitwa chete kubva musi wa21 August ichiendera mberi kusvika hapo musi zvichienda mberi haikwanisi kuitwa kusati asvika musi wa21 August
dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzesangano reveritas dzinoti kana gwaro rekuganura miganhu rikasatambirwa panoshandiswa rakashandiswa musarudzo dza2018 izvi zvatsigirwawo nasachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika rezimbabwe election support network vaandrew makoni avo vati kukunda kwavamunzora kunogona kunonotsa sarudzo asi vakati zvese izvi zvinenge zvichienderana nemutongo unenge wapiwa nedare vainge vazivisa kuti sarudzo dzinogona kuitwa pakati pa26 chikunguru kusvika 26 nyamabvuvhu zuva resarudzo rinotarwa nemutungamiri wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.